Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutariserwa manhero ano kuti vataurire nyika nezvezvikonzero zvokuti sei zvirango zvaZimbabwe neEuropean Union uye America zvibviswe. Vane ruzivo nezvemashoko aya vanoti vaMnangagwa vachati zvirango izvi zviri kukanganisa nyika zvikuru munyaya dzebudiriro. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeMozambique vari sachigaro weSADC vaPhilippe Nyusi mumashoko avo kuvatori venhau nhasi vakurudzira America neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiriri venyika yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo mashoma vachiti zviri kukanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. VaNyusi vati zvirango izvi kana zvisina kuropafadzwa neUnited Nations zvinotyora mirayo yekudyidzana pasi rose. Sachigaro wedare remakurukota eSADC amai Veronica Nathaniel Makamo Dlovo vekuMozambique vanyorerawo tsamba kugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vachiti zvirango ngazvibviswe sezvo zviri kukonzera matambudziko kuvanhu veZimbabwe nedunhu reSADC. Nekune rumwe rutivi, bazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika muhurumende yeSouth Africa raburitsawo mashoko richiti rinotsigirawo danho rakatorwa neSADC rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica neEuropean Union zvinofanira kubviswa sezvo achiti zvirango izvi hazvisi pamurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe.
Mashoko edu ndiwo mashoko atagara tichimbotaura pa20 years dzadarika zvekuti zvirango zvakatemerwa nyika ino yeZimbabwe zvanga zvisina maturo ende hazvina basis apari kunzero chinganzi imhosva yakaparwa nenyika yeZimbabwe chinoita kuti ipiwe zvirango. Chechipiri, zvirango zveupfumi zvinotemerwa nyika pasi rorose zvinofanira kutevedza mutemo weUnited Nations Charter uyo unotaura inonzi multilateral sanctions kuti zvirango zvinoitwa neUnited Nations zvapasiswa muSecurity Council. Zvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe neAmerica nomutemo unonzi ZIDERA neEuropean Union hazvina kupinda muUnited Nations. Zvirango zvakangounzwa nekuda kweupirindoka nekuda kwevanhu vaishanda vakamirira kushabvisa hurumende nechisimba regime change mushure mekunge hurumende yeZANU PF yakatora ivhu muna 2001 munotondera kuti vhu iri rakatorwa kuvarungu ndiro ivhu rakaendera vana kunorwira Mozambique kuTanzania kuBotswana kuNigeria kuChina kuRussia vairwira ivhu iroro.
VaMugwadi vati dzimwe nyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC dziri kukanganiswawo nezvirango izvi.
Zvirango izvi zviri kukanganisa SADC yose, zviri kukanganisa Africa yose nokuda kwekuti Zimbabwe senyika ino hakuna nyika inozviraramira sekunge island kana kunge chitsuwa nyika dzinorarama nokudyidzana. Asi kudyidzana pakati pedu nedzimwe nyika muSADC nemuAfrica macho hakusisiri balanced nokuda kwokuti Zimbabwe yakuita kunge konsuma yekungoteka zvinhu zvinobva kune dzimwe nyika nekuti maindastry edu akanga achitaura nezvawewayo nemakambanisi aya nemastrategic companies ehurumende nemastrategic companies emaindividuals akaita sana Sakunda vanoita nezvemafuta zvaakukanganisa kuti vana vemunomo vakwanise kuona ramangwana ravo vawane mabasa vawane pfunduso muupenyu hwavo nokuda kwezvirango izvi. Saka zvaakutikanganisa kudyidzana ndosaka muchizoona dzimwe nguva tichisangana nematambudziko akaita sana xenophobia vana vachirohwa kusouth africa vachipiswa namatai.
Vanoshanda mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe uye vari mumiriri weHatfield muparamende vatapiwa mashakada vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti ZANU PF isahwande nemunwe kana ichitadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika.
Ino haisi nguva yepolitics. Kana tichitaura kuti masanctions ngaachibviswa tinoda kuti batane semaZimbabweans nokuti ZANU PF inoramba ichingovanda namasanctions chero vachikonewa kugadzirisa upfumi hwenyika chero chanetsa vanongoti masanctions. Saka ngatichirega kuvapa excuse iyoyo masanctions vavo abviswe tione kuti complain yavo iyo kutadza kutonga nyika ichazova papi.
VaMashakada vatiwo panofanira kuita nhaurirano dzekuti zvakambokonzeresa kuti zvirango izvi zviiswe zvigadziriswe.
Saka isu MDCT taona kuti zvenaa kuti masanctions wavo achibviswa vanhu vataurirane Zimbabwe itaurirane dzimwe nyika neAmerica neEuropean Union kuti improve utongi hwayo mabatira neita vanhu vayo muno munyika ma human rights avepo vanhu vasunungukewo kana kuratidzira vaitewo freedom of speech nezvimwe zvinonyutwa nedzimwe nyika dzakabudirira zvigadziriswe asi zvinogadziriswa mukutauriranwa masanctions abviswa.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti Zimbabwe iri kuzvitemera yega zvirango nekusada kukoshesa kodzero dzevanhu.
Ndiyo kateo zve iri kuita abductions ari kutendera nyika yese. Munozviziva tine zvuru nezvuru zvevanhu zviri kubatwa zvisina kunaka, vari kumbunyikidzwa vachiitwa zvinhu zvisina kururama. Saka ndo kateo iri kutaura zvekunyaya yemasanctions. Nyika ino dambudziko riri muZimbabwe rinozikanwa kuti ZANUPF. ZANUPF yakabira maelections muna 2018 kuna President Nelson Chamisa vanga vahwira ne 2.6 million votes. Ndo dambudziko riri muZimbabwe, ndo riri kuita dambudziko riri muZimbabwe. Inyaya ya bad governance, kutonga kusina kunaka, kutungamira vanhu zvoudzvanyiriri.
Vanhu vataurawo neStudio 7 varatidza kuva nemaonero akasiyana, vamwe vachiti zvirango zvakanganisa upfumi, vamwe vachiti uori nekutonga nedemo zvakanganisa nyika.
Hurumende yeZimbabwe ndo iri kutotisira masanctions. Vanhu vari kungoabductwa zvisina tsarukano ende mapurisa nemasoja akupindira munyaya dzezvematongero enyika.
Zvinhu zvaoma nenyaya yemasanctions. Ndabviswe masanctions wayo semazimbabwenzi hazvina kana zvazviri kutombotibatsira.
Asi kunyange Zimbabwe iri kurova bembera ichiti zvirango zviri kupa kuti isakwereteswe mari uye kutadza kutengesa zvinhu kunze, America neEU dzinoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Nyika mbiri idzi dzinoti Zimbabwe iri kushaya anoikweretesa mari nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti, uye uori unotyisa hwaona nyika ichirasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore. Mutevedzeri wemukuru munyaya dzezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs vaMatthew Harrington, vanoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect. Restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law land reform, and ensuring that military
mutemo wezedera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, kuratidzira kwakanyanya kwaitwa nezvikwata zvevanhu vashoma-shoma vange vachitenderera nedzimotokari vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Izvi zvaitika kuKariba, Lupane, Matabeleland South, Goromonzi, Uzumba Maramba Pfungwe, Bindura, Murewa, Chinoi nekune dzimwe nzvimbo. Kusouth Africa, vatsigiri vebato reZANUPF nevamwe vashoma kubva kuANC vaforawo kubva nenguva dza6 manheru anezuro kusvika nenguva dza6 mangwanana nhasi. Vaimbi vakasiyana-siyana vange vachiimbawo vari kuBulawayo Rainbow Hotel muchirongwa change chichinzi Anti-Sanctions Virtual Gala. Zvichakadai, dzimwe nhengo dzesangano reBroad Alliance dzaswera pamuzinda weAmerica muHarare dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvinonzi zviri kuronga kuratidzirawo kubva pamuzinda weZimbabwe zvichienda kumuzinda weSadak nechinangwa chimwe chetecho. SADAC yakaita chisungo chekutara zuva rekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvibviswe kumusangano wayo wakaitwa kuDar es Salaam, Tanzania gore rapera. Asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kutonga nejekerere chete kuti zvirango zvibviswe, kwete kungotaura kuti zvibviswe pasina zvairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.